Vachitaura parufu rwemudzimai wavo muHarare nhasi, vabatsirai Java, murume waamaitsvangirai Java, vaudza vanhu vanga vakaungana kuti vacharadzikwa muHarare.
The coffin shall be drawn out. Muchamona munhu wenyu, muchamubhabhaisa. You shall eat, you shall celebrate. On Thursday, that will be the same. People shall eat as many as they can eat. Transport shall be provided to Glen Forest when you lay it down.
Mashoko aya atsimirwawo nemutauriri wemhuri yekwatsvangirai vamanase tsvangirai vanova baba munini waamai vimbai tsvangirai Java.
Tine service yechurch manhevana. So semunhu uyu angari MP tazobatana nepati vana President Chamisa nemakurukota avo nevamwe vanga varipo tichiedza kuonesana kuti mangwana makuseni kuma 99 bodi inogona kutorwa kubva kunyaradzo vanhu voenda kuGlenview. KuGlenview kuchaitwa rari because ndo yanga iri constituency yemusikana. Saka after the rally yatinotarisira kuti maybe kuma 3:30 inenge yapera bodi inozouya kumba kuStratavan number 2 Landhurst manheru acho iwayo kuma 6 kobva kwatanga church service. Saka kuseni kweThursday kuma 99 bodi inotarisirwa kuti ichazobva kumba. Church iri kutarisirwa kuti ichaitwa paGlamis, you remember, pashowground apa.
Vamanase tsvangirai vatiwo vanoremekedza chido chemukuwasha wavo chekuti mudzimai wake aradzikwe muHarare.
On Thursday tozonochengetedza honorable kuGlen Forest, Glen Forest Memorial Park. Tazvona zvakakodzera kuti tiremekedze mukuwasha because ndozvido zvavanga vakaronga vakaita izvozvo, which is fine, zvokuti hatiri kuteerera mumashure mavo makuronga pavo pavanga vakaita.
Vachitaurawo parufu urwu mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vati vari kurwadzikana zvikuru nerufu urwu. VaChamisa vatiwo panofanira kunge paine kubatana munyika mukuchema mufi.
Saka maMP tinotarisira kuti achachema mumwe MP wenyika, kwete webato. Hakuna paramendi yeMDC munyika muno, hakuna paramendi yeZANUPF, kune paramendi yeZimbabwe yakamiririrwa nebato reMDC neZANUPF. Kureva kuti tiri pamwe chete zvikomba zvinosangana mundiro yenhopi. Hapadi kubayana kana kuvengana, inhopi yenyu tese. Ende kana tichigadzira nhopi hapana anofanira kudira jecha, ngapadirwe shuka. Kutaura nyaya nekuti ndo nyaya yaidikwa kuonekwa Apostle namai Java. She was a humble person, munhu akanga ane rudo.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatumirawo mutevedzeri wegurukota rezvevarwi vehondo yerusununguko vaVictor Matema Danda kuti vavamiririre parufu apa. VaMatema Danda vaudza nepfenyuro yeZBC kuti vaMnangagwa vavimbisawo kuita zvose zvavangaite kubatsira mhuri yemufi. VaMnangagwa vakatumirawo mashoko enyaradzo padandemutande ravo reTwitter nezuro. Amai tsvangirai Java, avo vanga vave nemakore makumi matatu nematanhatu, vakakuvara zvakaipisisa mutsaona yakaitika musi wa14 Chivabvu. Vamwe vanhu vaviri vainge vari mumotokari iyi vachibva vafira ipapo. VaChamisa vapedzera nekuimba vachiti nyika yarasikirwa nemunhu wechidiki aida kubatanidza vanhu.
Ekuti pano we are here to celebrate a life. A life of a legend, a life of an apostle, a life of an honorable member, a life of a politician. Afa ari mudiki ari a budding politician. Asingati pei tariro nokuti Mwari ndo anoronga zvose. Hallelujah. Hakuna zita sera Jesu onakayo.
Oh,
takamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.